Vachitaura pakuparurwa kwebazi iri, vanoona nezvechidiki mubatore MDCT muJohannesburg vaTimes Puma, vakati vachatungamira bazi iri, vanofanirwa kushanda nemamwe mapazi mudunhu reJohannesburg kuitira kuti batore MDCT ribudirire musarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Ganditi taona zvakakodzera nhasi with public demand. Say UVL branch, say UVL community, demand ayo kuti vanoda kuti branch rilonjiwe. Saka taona zvakakodzera kuti tikwanise kuita kuti vave ne branch ravo. Sezvo varivo vanhu varequesta kuti vanoda branch ravo. Saka tanga tiri pa UVL muna Danibar, UVL branch ravapo. Chasara is to spearheading kuti rikwanise kuchishandidzana pamwe chete nemamwe mabranch ari muJohannesburg district zvichienda mberi. Ahead takatarisana nemaelections ari kuuya.
VaShepherd Mashingaidze avo vakasarudzwa kuve munyori vakati vachashanda nesimba mukusimudzira nekuunza runyararo mubato ravo reMDCT kuitira kuti munhu wese agokwanisa kugara zvakanaka mune ramangwana.
Tafara chaizvo nhasi kuti tatanga kunyatsosumudza bato reMDC as a UVL branch. Alright, saka tikuona kuti tangachida future yevana vedu. Ndoyati, alright, tochuzawo leader anoziva zviri kuitika mukati meupenyu hwedu ende neramangwana revana. Saka tazvigadzirisa nhasi, tichaona kuti mangwana toda kusumudzira bato iroro. Pazvichemo zvevanhu vana veZimbabwe vachema vari kutambura munyika mumaforeign country. Kwedu kunyika chaiko hatichakwanisa kugara nenyaya yekuda kwekuti vamwe vanhu vatema ndo vakupamba upfumi.
Mutevedzeri wavo vaSimpson Matimba vanoti chinangwa chavo pari zvino kusimudzira nekukurudzira vechidiki mubato reMDCT vari muSouth Africa kuti vanovhota musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ndiri mumwe webato MDC muUVL branch. Chinangwa chedu chekuti tikwanise kusapota MDC isadzokere kumasure sezvo president tsvangirai vakashaya. Saka tode kuita let him down because tode kuita move forward kuti tigadzirire mhuri yedu iri seyouth yemuUVL branch njobe. Ndoda kuti tiende mberi nebato ravatsvangirai tisawire pasi kuti vatsvangirai vakafa. Tikwanise kunovhotako takashinga tiri mayouth tose tiende nonovhota.
Imwewo nhengo yebato iri yaive pamusangano uyu ndichiremba vatemba majasi. Vamajasi vakati vanofara nekuumbwa kwebazi iri uyewo chiratidzo chekuti mhuri yeZimbabwe muSouth Africa ine chido chekuti nyika yavo ibudirire.
Ndanga ndiri pa-initiation meeting yebranch yemuUVL yeMDC. Ndaona kuti nino from my observations vane initiative yakanaka chaizvo in view of my upcoming elections muZimbabwe. Mafungiro angu ndekuti it's a very good initiative and maitiro hacho hazvaitwa even if ari initiation phase shows pane vanhu vari committed kuonawo change iri real kuZimbabwe and tinoisupporta move yacho by actively participating mameetings anenge achidiwa. Tichaedzawo patinokwanisa kutsvagawo time kwete free time, asi kana paine commitment tochinjiwo mashejeri kumabasa kwedu kuti kwanise kubatanidza meetings ari very valuable like this. Nekuti mumwe nemumwe anenge aine maexcuses akawanda, asi the aim is to make an active branch.
VaCollins Dana ndivo vakasarudzwa kuvesa chigaro webazi iri. VaLeo Moyo vakasarudzwa semubati wehomwe. VaCourage Hondo vachisarudzwawo semunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano. Kune vatsigiri vanosvika zana vakange vari pakuparurwa kwebazi iri. Uyewo ungano iyi ndo yekutanga kuitwa nenhengo dzeMDCT muSouth Africa kubva zvakashaya vaive mutungamiriri webato iri wekutanga vaMorgan Tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.